This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, chikumi 4, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Let the world know us and know us fully. Know that we are a peaceful people, but a proud people as well.
Mutungamiri wenyika anopiwa mubairo uyezwe kushanyirwa kwenyika nesangano ririkunzi neEuropean Union harisi kutaura chokwadi panyaya yaro yekuti rinodyidzana nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira uyu. MDCT inoti haisi kufara nemabatirwo ari kuitwa mitemo yesarudzo. Asi ZANU-PF inoti zviri kutaurwa neMDC ndezvemugodzi matsuro. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yatakaita nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yapiwa mubairo nesangano reEuropean Council on Tourism and Trade kana kuti ECTT yekuva nyika yakanaka yekushanyira mugore ra2014 pamwe nekuva nyika ine zvetsika zvinodadisa. Asi sangano rapa Zimbabwe mubairo iri ririkonzera mutauro sezvo sangano reEuropean Union rakatozivisa kuti harisi kutaura chokwadi parinomboudza vatori venhau kuti riri mumapazi eEuropean Union. EU inoti haina ukama zvachose nesangano iri. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi.
Vachitaura pakupiwa kwaitwa mubairo iyi neECTT, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vati Zimbabwe inyika ine runyararo, kunyange hazvo vachiti dzimwe nyika dzakambozama kusvibisa zita renyika.
Let the world know us and know us fully. Know that we are a peaceful people, but a proud people as well. And when it comes to our own natural resources, committed to be their owners, jealous of them, fighters against imperialism and colonialism, because it wants to displace us as it did displace us over nearly a century as owners and possessors of our wealth. It's that wealth we recovered.
Mashoko ava Mugabe aya anotevera kusashanyirwa kuri kuitwa nyika nevekunze vari kutyira upenyu hwavo. Izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zviri kukonzerwa nekusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiriri weECTT muzvinafundo John Harakia vati nyaya dzekushanyirwa dzinogona kushandiswa kuunza runyararo munzvimbo dzakawanda.
We all found here in Zimbabwe the perfect teacher in tourism, offering to all tourists of the world the possibility of a safe, pleasurable and enlightening tourist experience.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika vaWalter Mzembi vati Zimbabwe inowanzotsoropodzwa nenyika dzekumavirira pamusana pechirongwa chayakaita chekugovera vanhu ivhu patsva, icho chinonzi chakabvisa varungu vazhinji pamwe nevashandi vavo mumapurazi. Zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi ndizvo zvakakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Asi vachitaura neStudio 7, mumiriri weEU muZimbabwe, Ambassador Aldo de la Risha, vakati zvinonyadzisa kuti sangano rapa Zimbabwe mubairo iri rinombofamba richiti rinodyidzana nemubatanidzo wenyika dzemuEU. Vanhu vekunze havachauye munyika sezvavaisimboita kare pamusana pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika, izvo zviri kukonzerawo kusamira zvakanaka kweupfumi sezvo nyika yakambenge ichiwana mari yakawanda kubva mukushanyirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Washington, the voice of America, VOA.
Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nevaimbova mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai. Vatsvangirai vanoti vari kushushikana nevanhu vari kuvashora kuti vari kugara mumba yehurumende kunyange vachiti vakapedza makore matatu vari mutungamiri wehurumende asi vachigara kumba kwavo. Tatangawo nekubvunza vatsvangirai kuti vanoona sei nyaya yesangano reEU rekuti inogona kutanga kutyidzana nehurumende yeZANU-PF ndokunge yavandidza zvinhu panosvika mwedzi wambudzi.
Pakudyidzana muchifambidzana nenyika, pane zvinhu zvamunofanira kubvumirana. Nekuti dzine murongo vanhu vanofamba vachibvumirana kuti izvi ndo zvatinobhiriza. Handifungi kuti vanoda kuti vataure neZANU-PF vari kuti isusu seEU taakudzisa mastandards edu kuti tione kuti tafadzwa ZANU-PF. Hazvinzaro. Asi kutoudza vanhu veZANU-PF kuti isusu zvatinobhiriza kuti nyika inotongwa yakadai ndo zvatinobhiriza. Zvino kana veZANU vachiitawo kuti vaite aspire kumaconditions akadaro, vanogona kudyidzana. But so far ndinotoona sepane gakava nokuti vanhu veZANU-PF havabhilivhi in democracy.
Ngatichitariseiwo iro zviri kuitika mubato vatsvangirai vamwe vanotiwo changa chishorerwa vaMugabe makore saa inyaya yekuti havana kana munhu waanotaurawo kuti pada uyu ndiye angazotorawo chigaro kana ndaenda. Imi mubato renyu reMDC pane vamuri kutiwo here uyu ndinogona kumusiyira tsvimbo?
Hausi ushekawo. Isusu muMDC tinobhiliva kuti Congress yega yega inouya ndo ine simba rokusarudza. Isu kana tanetawo tinosiyira vamwe hatirambiri dziripo. Chakaitwa ndechekusarudza panokazivo ndehomumba. Ndo zvinokonzera kuti dikteta izvozvo. Tinoda kuti vanhu vazosarudza mutungamiri wavo. Kana vatsvangirai vasisipo vosarudza mutungamiri wavo. Iye zvino pavari ipapo vanhu veMDC vanofanira kunge vachitarisira kuti ndiani angagona kuzoiti tutungamirire kana vatsvangirai vasipo. Vanofanira kuzvifunga izvozvo.
Kupeta hurukuro yedu vatsvangirai, pane vamwe vari kuchema-chema kuti imba iri kugara vatsvangirai inenge hurumende nekudaro ichaita kuti vamwe vanhu vanovatsigira vasanyatsofara nazvo. Munoti kudini mashoko iwayo?
Ine handina kumbonzwa nyaya yemba inenzinzi inyaya inomedza muMDC. Inyaya ndokutonzwawo nemanyuzipepa. Ndanivazvazvi kuti imba inoi ndindakaitsvaka. Ndakatozoenda kuhurumende kuzipeo mbandida kutenga ndovakata. Condition yake ndeyekuti tokupai contract. Asi ziyaiwo kuti chinhu chinonetsa apa ndeyekuti ndakagara 3 years kumba kwangu kutiratazen. Hapana munhu akambobvunza kuti prime minister vari kugara kumba kwavo sei iwe vaprime minister. Zvino kungogara mumba iyoyi zvoita fanika zoziya tova mhosva. Ende handisi kugara mahara ka uye haisi imba yehurumende, imba yandakaidentifya ini. Saka izvi zvinhu zvokutyira kutaura kuda kungotoropodza zvako. Asi nyaya iri pano ndeyekuti handingaendi kuno Rogerse. Handisi kuda kuti maRoger akaipa. Asi kungotiwo munhu one status yeanga inayo. Ndakagara 3 years kusvatavena hapana munhu
mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Dare repamusoro-soro munyika reSupreme Court mangwana riri kutarisirwa kupa mutongo panyaya yakakwidzwa kumatare newoza yekuti matare aya ati tirongo reHarare Central Police Station harinokodzera kuti ringe richichengeterwa vanhu vanenge vakachengetedzwa nemapurisa sezvo richityora kodzero dzavo. Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vatongi vashanu veSupreme Court vaVenada Ziyambi, amai Rita Makarau vaPaddington Garwe, vaYunus Omaji naamai Enimer Koora ndiwo vakatanga kunzwa nyaya iyi mugore ra2012. Zimbabwe Lawyers for Human Rights inotiwo vatongi ava vakatopodza vatsvedza nekuda kwemvura yainge iri matirongo aya apo vaishanyira vachinoona kuti zvinhu zvakamira sei. Woza iri kuda kuti dare iri riti mapurisa agadzirise matirongo aya kuti achengetedze vanhu zvakanaka kwete kuti vanhu vakandwe mutsvina. Sangano reWoza rakakwidzwa nyaya iyi kumatare mushure mekusungwa kwenhengo dzaro muna 2011. Mumapepa avo Ayo yakakwidza kudare woza yakati vaive gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika amai Teresa Makone mumwe wavo vari gurukota pari zvino vakembo Mohadi mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri uye muchuchisi wehurumende vaJohannes Tomana vanzi ivo vaone kuti zvinhu zvagadziriswa kujeri iri kuburikidza nemagweta aro ezlhr woza inoda kuti matirongo aya agara akashambidzika uye aine mvura yakachena sangano rewoza rinotiwo kuti vasungwa vange vaine utano hwakanaka vanofanirawo kupiwa magumbeza akachena uye nzvimbo yekuti vakwanise kugeza Muna 2005, Dare Supreme Court rakamboshorawo zvikuru kusashambidzika kwejeri rekumatapi kumbare richiti harina kukodzera kuchengeterwa vanhu. Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP rinoti pane mumwe murume wekuGoromonzi anonzi vaMaweru Piri vakatemwa nedemo paDunstan Farm. Izvi zvinonzi zvinotevera kurwisana kwevaive vashandi vepapurazi iri nevanhu vakagariswa patsva nehurumende. Vaweru vanoti vakarwiswa manheru. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi zvinonzi mapurazi akawanda munyika maberegera ingwe sezvo paine kunetsana pakati pevevashandi vevarungu nevanhu vakagariswa patsva nehurumende. Kuti tinzwe nyaya iyi tabata muguru weZPP muzvare Justina Mukoko tikavabvunza nezvavaweru.
Isusu seZimbabwe Peace Project tinoshushikana zvikuru pese panobuda nyaya dzemhirizho nekuti ndo zvakanangana nebasa redu. Takananga kuti tikurudzire kugarisana kwakanaka kwezvizvarwa zvemuZimbabwe. Saka iyi nyaya yekutemwa mumusoro nedemo pamwe chete nekutemwa panzeve kuGoromonzi South Constituency musi wemuvhumanero kwaWeru Piri chinhu chinotishusha zvakanyanya.
Saka vari kuti zviri kufamba seipo papurazi apa chii chiri kuzoita kuti pazoshandiswe matemo nezvimwe zvakadaro daro?
Hanzi kwenguva refu tichinzwa kubva kuna iye akatemwa uyu. Kwenguva refu vanga vari kungoramba vachityityidzirwa kuti vanofanira kubva papurazi ipapo. Vanga vari vashandi vepapurazi reDunstan Farm vachigara kucompound kwacho. Saka iye akaonekwa kunge ndiye angachimirira vamwe vashandi vese. Saka vakamuona kunge ndiye angachitungamira pakuti ati ikodzero yavo yekuramba vari papurazi ipapo nekuti havana kumwe kwekuenda. Vakawanda vacho vakabarirwa imomo. Saka hapana kumwe kwavanoziya kwavanogona kutaura kuti ndiko kumba.
Saka nyaya iyi iri kuendeswa kumatare here?
Nyaya iyi iri kuendeswa kumatare nekuti iye zvine izvi nyaya iyi yakubatwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights ndokwaakaenda.
Mukuru weZPP muzvare Justina Mukoko vari parunare muHarare. Kambani yavana chipanga mazano munyaya dzezveupfumi H&E Block and Company yaburitsa gwaro rinoratidza kuti mari iri kuwanikwa kubva muzviwanikwa yaderera nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% mwemwedzi mina yekutanga kwegore rino zvichienzaniswa nemwedzi mimwe cheteyo gore rapera. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi zvichapa kuti zvinhu zvitoenda kumawere munyaya dzezveupfumi munyika. Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Yakakosha especially takatarisa nyaya yekuti mining sector ndoyabata Zimbabwe neeconomy ndowamusimbo toezimbabwe neeconomy. Makaona revenue inflows ari kupinda mugovernment chikombeya masectors akawanda. Mining sector yange chicontributa akati wandei. Saka iri nyaya kukosha in terms of contribution here kuunza kuhurumende through matrix revenues. Kukosho shakiri through nyayaji mabasa anamia kuanda zao bato wana himplo wa msekta imene uyo matatisa malingeji za ripu paka tipema sectors naita utosimesu zinoba kuna nagisauja kano manufacturing shumo kono kushan from mining saka nani nyakisangani sika zwa kwa sekta malingeji iyayo arimi economy zwa sekta overall health economy zimbabwe.
Zvinga konzere matambudziko akadii kuhurumende izvi?
Chekutangisisa kuberera kwe ma revenue inflows ari kuenda mumakopazi ehurumende chechipiri zvinogona kuisa kuti ma employment levels emining sector anga achiderera nekuti kana pasina production yakaderera revenue yakaderera income yakaderera turnover yakaderera zvinoreva kuti mane vanhu excess labor saka zvinogona kuita kuti vanhu vari employed vamwe vange vachi
kwamabasa. Nyanzvi mnyadzi zvoupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute vaProsper Chitambara vari parunare muHarare. Bato reZANU-PF iro rine nhengo dzakawanda mudare reParamende riri kushorwa nekungoita chimbi-chimbi yekupasisa mimwe mitemo ine chekuita nemitemo yesarudzo. Pagara paine mutauro wakanyanya panyaya yesarudzo dziri kuitwa munyika, vamwe vachiti dzinobirirwa nenyaya yekuti mimwe mitemo haina kunyatsojeka. Kuzeya nyaya yemutemo wesarudzo wakapasiswa mudare svondo rapera uyu, tabata sachigaro wekomiti yezvemitemo muzvare Jesse Majome weMDCT kuti tinzwewo divi ravo.
Mutemo wesarudzo wakavandudzwa, vakati vandudzwe zvishoma. Pane amendment yakaundwa kuParamende negurukota rezvemitemo nezveParamende. Rakauya, bhiri rakauya kuti ringo tsikisa kuti pave nemutemo chaiwo Act of Parliament unogara uripo. Uve mutemo izvo zvakanga zvakagadzirwa ne statutory instrument yakaitwa nemapresidential powers yemaelection isati yasvika. Anonzi mapresidential emergency measures aya anoti pamwe president wenyika anokwanisa kutambisa mutemo. Zviri zvinhu hazvo zvinoitwa hazvo hazvi zvinhu zvisina kunaka. Nabumidzwi neconstitution. Saka izvozvo kana pakaitwa kamutemo ikako kanoitwa nemasimba apresident kanonzi hakafani zvunge kachigara kwenguva yakareba. Kanopiwa kanotarirwa upenyu hupfupipfupi. Saka upenyu hwestatutary instrument iyoyi hwakanga hwatodi hwapera. Vakati hwakapera maelections achangoti kerei. Ivo gurukota rehurumende iri raiti hanzi vari kuda kuti pakurumidze kuti pange paine mutemo kuti pashaikwe gwanza rekuti hapasisina mutemo wesarudzo unoenderana ndingati nebumbiro remutemo kana zvinhu zvakati wandei zvakasandurwa nebumbiro remutemo wenyika.
Ko, zvanga zvichichemwa chemwa nevamwe vanhu nemasangano akazvimirira oga kuti vainge vasinawo kusumwa kuti nyaya yakuzovhiwa mudare. Zvakataurwa zvacho zvakaiswa here mubhiri iri kana kuti zvakangosiyiwa zvakadaro?
Zvakasiyiwa, zvizhinji zvakasiyiwa. Vakangotora kanhu kadika kamwe chete chete pane zvinodate zvenhu gurumanda zvezvinhu zvaitaurwa. Vakangotora kadikiri kadimbu kamhindu kadikidiki kekuti hanzi vachaona kuti voters roll rinova richinyeresa vanhu vachavhota ringe richibviswa mumaoko maregistrar general anoita zvezvitupa zveendeswa kuZimbabwe Electoral Commission.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemutemo mudare reParamende muzvare Jesse Majome veMDCT vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera ZANU-PF mudare reParamende vaJoram Gumbo.
Ndinofunga kuti kuda zvonoita nezvekuti vamwe vedu ava vari kuita izvo vari kutaura izvo veMDCT avo vaakutaura izvozvo nokutiko zvinovava muopposition. Kati tinofanira kuzikamwa nevanhu ndechekuti ichero razokwasa vadzidzisa mutemo iyi rakaita neinclusive government. Pane kutenderana pakati peZANU-PF neMDCT neMDC zvekuti zvese zvirimo hazisi zvinhu zvakaitwa neZANU-PF asi kuti zvinhu zvakabvumidzanwa pakati peZANU-PF neMDCT neMDC kuti tiri muinclusive government. Chavapo iko zvino chete nechekuti Zanzibar ndiyo yava kutonga iri yega ende zvaiva kutonga iri yega zvaiva kuita ndezvekuti zviya zvavakabvumidzana ndozvavava kupinza mumutemo kuti tichigadziridza zvichibatambidzana nemutemo watingati kuti align nenew constitution ndo mutauko chete unongo vaipapo
vari kutiwo havana chivimbo nemashoko avamunangagwa vakataura yekuti kana paine zvimwe zvirehwarehwa zvinozoda kugadziriswa vakagadzirira kuti vange vachizviitawo kumberi uku nekuti iko zvino zvanga zvichida kuitwa izvi ndezvechimbi chimbi munoti kudii nazvo
hapana kumbova nechimbi chimbi bhiri rakauya iro rakauya rikagara muparamende rikakwenduka yakareba taripiwa kuti ongororai bhiri muriti komiti yaira ichifanira kunge yakaongorora iyo yakaenda kunorara ikaregera kuita zvayaifanira kuita yejustice yava majome iyoyo yava kuzoona kuti nguva yasvika yekuti bhiri richipinda muhausi richinotaura ndopa vakazochimurikapo mhanya mhanya vaa kuti nguva ishoma hatina kuona nguva yakaita zvishoma pazviri saka ini ndiri kuti zvakare vasaita nyaya yekufungidzira tikatonga tichifungidzira hazvinake
vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vaJoram Gumbo vari parunare muHarare
teererai Studio 7 pafoni kana muri muSouth Africa ridzai panamba dzinoti 010-591-6465 tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465
makateerera kustudio 7 munotibata pa909 am 4930 kana pa12080 ne15455 khz pashortwave yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose. Nasi rangeriri zuva rekucherechedza zuva iro vanorwira kodzero dzevanhu vakapfuurwa nemauto emuChina paTiananmen Square muBeijing. China inonzi hayo haina zvakawanda zvayaita zvekuedza kucherechedza zuva iri. Vanhu vakawanda vanodarika zana vanonzi vakaurayiwa nemauto emuChina muna 1999 pakuratidzira uku vachiti vanoda utongo hwejekerere. Hurumende yemuKenya inonzi iri kuenderera mberi ichisunga vanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero vechiMoslem muguta reMombasa. Zvino hazvina kumira zvakanaka muKenya, umo mogara muchiputitswa mabhambo nevanofungidzirwa kuti vari kubva kuSomalia uye vachitsigira chikwata chiri kurwisa hurumende yeSomalia cheAl-Shabaab, icho chinoti hachisi kufara nekuti Kenya iri kuchirwisa. Vaimbova mukuru wemauto muLibya vaKhalifa Haftar vanonzi vapona nepaburi retsono mushure mekunge mumwe munhu aedza kuzviuraya akaputi. Ndinodzokora zvakare, vaimbova mukuru wemauto muLibya vaKhalifa Haftar vanonzi vapona nepaburi retsono mushure mekunge mumwe munhu anga akapakatira zvombo zvanga zviri mumotokari aedza kuzviputitsa pavari. General Khalifa vari kutungamira vanhu vari kupandukira hurumende yeLibya pari zvino. Mumiriri werimwe remasangano anomirira vaimbi vemisambo yakasiyana-siyana rechikururudo vaFinias Mamvura vanoti vachange vachitungamira vaimbi vanosvika vatanhatu mangwana kunochecheudzwa pasi pechirongwa chiri kuitwa nesangano rePopulation Services International kana kuti PSI Zimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye.
Maartist achitenda nawe mangwana tikenda namba 6 artist. Pane vatambi vatongati vanorema vanoita maslides vanokwanisa kutijoina zvikare because vakatadza kuita musi wefriday patoka because vanenge vane competition yavaripo vari kuita pastabrite saka vange vachiri kuparticipata saka vakapedza mangwana togona kuenda navo on top of this pamusoro pavamwe 6 yatikenda navo.
Imi muri kuvakwezva sei vechidiki ava kuti vaende kuzvirongwa izvozvo zvekuchecheudzwa?
Vechidiki ava vatikutaura vasi vanhu vokuti tiri kutanga kushanda navo paprogiramu ino iyi asi kuti vanhu vagara vari mumhuri yedu sechikuru rudo vakagara tichishanda navo pazvinhu zvinokurudzirika munharaunda. Tine zvimwe zvatikamboita zvokudzidzisa vanhu maringe nenyaya yekorera yedhairiya nezvakadaro nezvakadaro sechikuru rudo. Saka vanhu vakagara tichishanda navo ende vane chinangwa chakanaka chekuti zvinhu zvakanaka ngazvikurudziriki munharaunda dzedu.
Zvii zvamuri kukurudzira iva vari kuita zvekuimba?
Chatiri kunyanya kukurudzira vaimbi vatinoshanda navo ndechekuti munhu wakanaka nemaitiro akanaka anokwanisa kukusimudzira semuimbi. Nyanyisa ukaramba wakamira pazvinhu zvaunotenda pazviri wokufamba naizvozvo mukukwana kwenguva unobudirira pazviri. Vakawanda vatingatsaura nezvavo vano vakabudirira pasina chinhu chatingati chinoshoreka chavakabata kuti vabudirire, asi nokungoimba zvinhu zvinokurudzira nharaunda dzedu nokuimba zvinhu zvinoitika muupenyu vachitobudirira.
Avo vanga vari nhengo yesangano rechikuru rudo vaFinias Mamvura vachitaura vari parunare muHarare naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe neZambia 12 zviri muAmerica umo zviri kuita zvidzidzo pasi pechirongwa che2014 American Professional Fellowship Program, icho chiri pasi pedingindira rekukurudzira zvemabhizimisi kana kuti economic empowerment. Mumwe wavo vari pachirongwa ichi ndimuzvare More Blessings Gauke, avanomirira kambani yeSunning Travel inoona nezvekushanyirwa kwenyika. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavhilasi Muhlanganya huye.
Chekutanga ndinoda kukorokotedza mukuru wenyika yedu neaward yavapiwa ndichiti makorokoto kune mukuru wedu, uyezve tichikorokotedzawo kune all other tourist players in the industry. Ndinoona sokuti tichine nguva yakareba yekuti tisimudzire zviratidziro zvedu zvatina zvomunyika yedu, nekuti kunyika kwedu kuratidzira kwatinoita kwakatisiyanei nevari kuno kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana. Kuchiri kwakasara zvakanyanya, asi ndinoona sezvidzidzo zvandadzidza neruzivo rwandawana ndichakwanisa kuti ndigozoedzawo kuti tisimudzire nyika yedu uye kusimudzira zviratidziro zvatinazvo munyika yedu.
Wakatarisa zvidzidzo zvawawana uri kuno kuAmerica, uchaona zvichikubatsira sei mune ramangwana pakudzokera kuZimbabwe nebasa irori rekuedza kurandudzira tourism munyika?
Ndinoona zvichindibatsira zvakanyanya. Chekutanga ndechekuti vazhinji munyika medu havana ruzivo rwakanyanya kunyanya paindaneti. Vazhinji vanonyanyofarira kuita zvinhu nenzira dzakareba. Kuno vanoshandisa nzira dzakareruka dzakafanana nezvokuti vanogona kuzvibhukira matiketi avo, vanozvibhukira mahoteri avo vari mudzimba dzavo vari mumaofisi kuburikidza nekushandisa indaneti. Asi tikadzokera kumba, vanhu vachine pfungwa yekuti unofanira kutoenda kukambani inoita nezvezviratidziro uchinobhuka mazororo ako amunenge muchida kuenda nezvose zvakadaro. Asi izvo ndinoona sokuti zvidzidzo zvandadzidza tikanozvishandisa tichakwanisa kuti tive tichipfuurira mberi nekusimudzira nyika yedu nezviratidzo zvedu, uyezve tichakwanisa kuratidzira zviratidzo izvi kune dzimwe nyika, nekuti vari kuno havadi kushandisa nzira dzatiri kushandisa. Ininiwo ndinotodzionawo senzira idzi dzisina kufanira, nekuti dzinotora nguva uye dzinosanganisira zvinhu zvakawanda zvinovhiringidza nekunonotsa kuti basa ringe richifamba.
Tombodzokera zvedu panyaya dzezvematongerwo enyika kana zvimwewo zvipingaidzo zviri kusanganikwa nevamwe vari mubasa irori rauri kuita. Ungati zvingagadziriswe sei?
Ini ndinoona sokuti maererano nematongerwo enyika, sikuona kwangu ini ndinoona sokuti matongerwo enyika uyezve nezviratidzo zvedu zvatinazvo munyika hazvifaniri kubatanidzwa. Matongerwo enyika anofanira kuiswa parutivi nezviratidzo zvedu zvinofanira kuitwa parutivi. Tongoshandidzana mune zvakanaka muzviratidzo zvedu zvatinazvo munyika yedu.
Todzokera zvedu, iwe semunhu wechidzimai, ungati basa ramuri kuita iri riri kuwanikwa richiitwa nemadzimai akawanda here munyika, uyezve zvii zvaungakurudzire vamwewo vangade kuita zvauri kuita izvi?
Madzimai muzviratidzo zvandiri mubasa randiri haana kunyanya kuwanda. Ndinoona sokuti vanosanganisawo nezvipingaidzo zvakasiyana-siyana kuburikidza nezvandakasangana nazvo kuti utange bhizimisi iri. Chikuru kunyanya iri mari yekuunganidza kuti utange bhizimisi. Asi ndinoona sokuti patinodzokerawo chaedzwa kutsvaga vamwe madzimai vane tarisiro nechido chekuti vange vari mubhizimisi randiri iri kuti ndigokwanisa kuona ndivabatsiro. Uyezve ndinoona sokuti vanhu tofanira kuti tibatane. Uyezve ndinoona sokuti hurumende yedu inofanira kuti tibatsiro itisumudziro semadzimai kuti tinge tiri pane chidanho chiri nani.
avo vanga vari muzvare Mo Blessings Gauke vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari parunare muno mu Washington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. anokusiyai makwasandra ndini Blessings Zulu.